Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 2019, nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dzeparamende vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu.
Nhengo dzedare reparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mubhiri rekuroorana dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji.
Mira vanhasi vanetsaona nandiri dhiraivha saka izvizvo hasi ndadzokera kubasa ndiritongochengetwa namukoma mhuri ichibatsirwa namukoma zvese chechokwadi hapana kana chatichauya.
Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna nyamavhuvhu gore rapera vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende. Bazi rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika rinoti harina kufara nekutemerwa zvirango kwakaitwa vaAnselem Namo Sanyatwe pamwe nemudzimai wavo Amai Chido Machona Sanyatwe nehurumende yeAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisise zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriage bill dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Nhengo dzekomiti dzeparamende dzinoona nezvemutemo pamwe nezvemadzimai dzaita musangano muHarare nhasi dzichiongorora zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriages bill. Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo uye vari mumiriri wemutare central vainnocent Gonese vaudza Studio 7 kuti musangano wanhasi wanga wakanangana nekuti nhengo dzeparamende dzinyatsonzwisa zviri mubhiri iri dzisati dzaenda kunonzwa pfungwa dzeveruzhinji. VaGonese vati pane zvakawanda zvanga zvichitaurwa maererano nebhiri iri zvisiri zvechokwadi sezvo vanhu vasati vanzwisisa zviri kutaurwa nebhiri iri.
Chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dzeparamende vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu zvakare kuti mutemo uchange uri kuzouya pamberi pedare reparamende uri kutaura nezvei. Saka izvi zvanhasi ndezvekuti vadare nhengo dzeparamende dzifundiswe dzichiudzwa zviri kutaurwa maringe nezviri mumutemo uri kuda kuunzwa usati wamutemo.
VaGonese vati bhiri iri riri kukoshesawo nyaya yekuti vana vasaroorwe vasati vasvika zera rekuroora kana kuroorwa pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Nyaya dzekuti vanhu varoorwe vachiri vadiki dzinova dzechild marriage mutemo uri kuti aiwa izvi ngazviraswe zvichienderera mberi ami zvakanangana nezviri mubumbiro guru renyika. Chimwe zvechirimo ndechekuti pari zvino tine michato yakasiyana siyana.
Mumwe wenyanzvi munyaya dzezvemitemo dzanga dzichitsanangurira nhengo dzeparamende zviri mubhiri iri muzvinafundo Lovemore Maduku vati bhiri iri riri kuedzawo kubatsira madzimai mune zvakawanda.
Saka ndozvimwe zvinhu zviri kuitwa nebhiri iri kuti munhu wese ane 18 years zvichienda mberi ane kodzero yekutanga mhuri yake and mhuri iyoyo ndiye anodecida kuti mhuri iyi ndoda kuiita ndakaroora here kana kusaroora o ndoda kungozvigarira zvangu nevana vangu uchiita vana uko woita vana uko asi vachengeta ivo zvinotendedzwa nebumbiro remutemo. Vanhu vezimbabwe ngavazive iye inonzi section 78 ye constitution. Saka bill iri zvimwe zvinhu zvari kuunza zvinoda kuti zvibate kubatsira madzimai nekuti madzimai mazhinji vari kudzvinyiririka zvakanyanya. Vanobuda mukati mekurorwa kana kugara kwemurume asina kana chaakabata. Ozogarara maupenyu hwese asiyana nemurume angova murombo.
Vamadhuku vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisanopa pfungwa dzadzo padzichaenda kunobvunza veruzhinji nezvebhiri iri, asi kuti dzinopakurira veruzhinji zviri mubhiri iri dzodzoka nepfungwa dzeveruzhinji kudare reparamende.
Nhengo dzeparamende basa ravo nderekuti vasatarisa ivo pachizvavo kuti ini ndinonzi nhingi ndakaroorai kana ndaurorwa, ini ndinonzi nhingi ndinofungei nevanhurume, ini ndinonzi nhingi ndinefungei nevanhukadzi, kwete. Basa renhengo dzeparamende kuti vatarisa zviri mubumbiro mutemo zvakatonzi nevanhu ndo mutemo weZimbabwe. Vochitarisa zviri mubhiri, zvese zviri mubhiri zviri kuda kuti zvingonangana nezviri mubumbiro, nhengo dzeparamende dzofanira kungozvibvuma chete zviishandezve, because ndo basa ravo mutemo unozoita mutemo kana wapinda muparamende. Saka ngavazive kuti ivo venhengo dzeparamende vari pasi pebumbiro rechi remutemo. Paramende iri pasi pebumbiro remutemo, saka haikwanisi kuita zvinhu zvisingabvumidzwi nechi nebumbiro, uye havafaniri kuramba zvinhu zvakatonzi nebumbiro kare zvinofanira kunge zviripo.
Nechipiri svondo rino, dare remakurukota rakabvumirana kubvisa chikamu mbiri iri change chipa masimba yekuti mukadzi asina muchato ave nekodzero yekuwana upfumi mushure mekufa kwemurume. Chikamu ichi chakaunza mutauro mukuru vanhu vachiti chinokurudzira kugarisana kwevanhu vasina kuroorana, vamwe vachitiwo chichabatsira vana vanenge vaberekwa kunze kwemuchato. Bhiri iri riri kuedza kuda kuti vanoroorana pachivanhu nevanoroorana nemuchato pamutemo vave vanonyoresa kunzvimbo imwe chete kuti vave nyama imwe. Bhiri iri richave mutemo kana rapasiswa neparamende uye kana mutungamiriri wenyika asaina kuti bhiri iri rive mutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakakuwadzwa nevakafirwa nehama pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzakaitwa vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure meurongwa hwaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nhasi senzira yekurangarira vakafa nevakakuvadzwa, mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirizhonga iyi vaLovejoy Munetsi vati vari kurarama nebara repfuti mumuviri wavo izvo zviri kuvarwadza zvikuru.
Ndakashudwa musi wa 1 August chibva kubasa muna Nelson Mandela paFidelity House. Vazwa iroro ndiri kurarama nebhuleti mugumbo mangu rinokonzera kurwadza, especially kana kuchitonhora. I cannot walk, handikwanisi kufamba kwenguva yakareba uye handikwanisi kumira kwenguva yakareba kana kugara kwenguva yakareba. Saka ndinotora mapills about 6 pazuva roga roga.
Vamunetsi vanoti pavakasangana netsaona iyi vaizvibvira kubasa vasinei nevairatidzira. Vamunetsi vanoti pari zvinokuripwa kukuru kwavangada kubviswa bara riri mumuviri wavo.
Chikumbiro chikuru chacho chekuti at least vakwanisa kuti ndikwanise kubviswa bullet mumuviri wangu ndo chikuru chandiriuda for the meantime. At least vakwanisa kubviswa bullet muno madokta vato vakwanisa kuribvisa. Asi kuIndia, kuIndia vanokwanisa kuribvisa asi mari yachona yakawanda.
Mumwe wevanhu vakakuvara muna Nyamavhuvhu gore rapera vadzika mai Chifanga, avo vaive mutyairi wekombi vanoti vakakuvadzwa nebara pagombo. Vachivhanga vanoti kubva zvavakanovhiiwa vachibviswa bara iri havasati vakwanisa kudzokera kubasa. Vachivhanga vanotiwo nemhuri yavo vari kutochengetwawo uye vanoshuvira kuti dai hurumende yavaripawo kuti varerukirwe neupenyu.
Vanhu vanogara 7 days dugumbo ravanenge ririnoparetwa ribviswe bara rari mukati megumbo. Mira vana vacho vanetsaona nandiridhiraivha, saka izvi zvavasati vadzokera kubasa. Ndiri kutongochengetwa namukoma, mhuri ichibatsirwa namukoma zvese. Chechokwadi hapana kana chati chauya, ndatarisira kuti vaikwanisa kungotipa mugove kuti unokwanisa kusustaina kalife nemhuri nechiwano chokubata.
Muzvare Precious Mavenga, avo vanotengesa zvinhu mumugwagwa vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemasoja uye vave kurarama nekumwa mapiritsi anonyaradza marwadzo.
Pandaitengesa ndopandakasangana netsaona iyo yokurohwa nemasoja, but kubva 1 August yacho hapana zvakamboitika. Totaura kuti zvandaitengesa zvakatorwa. Ndakutotanga pazero. Hapana zvakaitika. Anything whatsoever hapana assistant ndakatora kunze kwe treatment chete yandakangopiwa ne counseling.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Amai Blessing Gorejena, vanoti havasi kufara nehurumende nekusabatsira vanhu vakakuvadzwa nevakarasikirwa neupenyu hwevadikani vavo pamhirizhonga yanyamavhuvhu iyi.
Hatisi kufara zvikuru nekushaya matano kuri kuitwa nehurumende yedu. Hatisi kuona yatingati seriousness kuside regovernment kuti vabatsire vanhu vakakanganisirwa nemhirizhonga iyoyo. Tine vanhu vakawanda zvikuru, vamwe vakakuvara zvakaipisisa vachiri kutorarama nemaronda iwayo avakakuvara. Vamwe vacho ndo vari kutorarama vane mabullets munyama dzavo. Havasi kukwanisa kuraisa mari yekuti vaende kunoona ana chiremba.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights, Muzvare Roslina Hanzi, vanoti zvinovashungurudza kuti mushure megore vanhu vakuvadzwa nekufirwa, hapana ataripwa uye hapana kana musoja atasungwa.
Tinoona kuti vakakuvadzwa, vakafirwa, hapana muripo wavati vawana, vakakuvadza vanhu, vanova mauto nemapurisa, hapana ati aendeswa kumatare edzimhosva.
Mushure memhirizhonga iyi, hurumende yakaisa commission yaitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri weSouth Africa, vaKgalema Mohlande, kuti vaongorore chaive chakonzera mhirizhonga uye kuti chii chingaitwe. Commission yavaMohlande iyi yakabuda negwaro rakakurudzira hurumende kuti vose vakavhiringwa nemhirizhonga iyi varipwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti hurumende yasvika papi nenyaya yemhirizhonga yakaitwa muna nyamavhuvhu. Azere zvemutemo, amai Virginia Mabhiza, vati tivanyorere mibvunzo iyo tavapa asi havana kupinda nguva yekuenda pamhepo. Asi amai Mabhiza vakamboudza vatori venhau kuti hurumende yakatotanga kuzeya nyaya dzevanhu 35 vakashayikirwa nehama dzavo kana kukuvara pakapfurwa vanhu muna nyamavhuvhu gore rapera kuitira kuti varipwe. Mhirizhonga iyi, sekutaura kwesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa uye vanhu 20 nevapfumbamwe vakakuvara zvakaita. Zuru kumine kufamba, mukuru akamirira mauto musi uyu, retired Major Anselm Namo Sanyatwe, pane amai Chipo Machona Sanyatwe, avo vanyanga nomende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Were.
Zvakadaro bazi rekudyidza Zimbabwe nemwe nyika kuti harina kuzvirangwa itwa Nyatwe pamwe nemudzimai wavo nehurumende yeAmerica. Hurumende yava Donald Trump yakaisa vaviri ava pazvirango nezuro ichiti vasanyatwe vane chekuita nemhirizhonga yakaitika gore ranyamavhuvhu iyi uye munandira gore rino sezvo masoja ari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Hurumende inoti yasvitsa nhasi nyunyuto kuumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols, avo vasanganawo nemunyori kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika iri James Manzou. Zimbabwe inoti zvakaitwa neAmerica hazvifadze sezvo zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe iri kuvandudza zvinhu munyaya dzematongerwo enyika pamwe neupfumi uye kuzadzisa zvakataurwa neMohlande Commission. Zvisinei nezvaitwa neAmerica, Zimbabwe inoti icharamba ichienderera mberi nekuvandudza zviri nekutaurirana nenyika dzanga dzisiri kuwirirana nayo kwemakore aka. Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hazvisi kufara zvachose neurongwa hwemafambisirwo emari hwakaturwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube ngajiti zhinji tinoomesera vashandi. Hurumende yakawedzera mitero yakawanda kusanganisira kumutengo wemagetsi, mitero yedzukari matoll gates nezvimwe. Vamutuli Ncube vanoti bajeti ravo rakawedzerawo mari isingabati pero kusvika pamazana manomwe nemakumashanu emaRTGS pamwedzi, vachiti izvi zvinosiya vashandi vaine mari muhomwe. Mukuzeya nezveurongwa uhu, tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo kuti tipamire sangano ravo.
zvakati rwadza zvataurwa nehurumende rukota zvemari zvati rwadza zvone nyaya kuti ape dumbo hapana chedu ndikuona sehure ikutora vanhu vasina chinhu mari zvekare taona mitero yezvinhu zvese zvinofambwa ichingokwidzwa hurumende ichitsvaga mari kuisa muhome mayo auya kwativi vashandi taitasira kuti hurumende ichataura nyaya yemihoro kuti mihoro ifanane nemafuta epeturo kana hurumende ichiti tolgaipe according to the interbank rate taitarisira kuti hurumende zvakafanana neizvozvo kuti nemasalaries are anofanira kutevera interbank rate asi hatisi kuona zvakadaro zviri mu
maredzei mari obatirwa mitero izvi hazvibatsirowo here vashandi
iyo zvino vashandi vano vari kutambira mari tinoti iri pasi online mari isingakwani kuti vararame nemudza vashandi vakawanda havasi kutambira kana 700 taitari kuti mihoro yevanhu chakwidzwa kusvika chinhano chinota kuti mitero inotangira pa700 hazvirevi chinhu zvekare vashoma vashandi iyo zvino vari kutotambira mari inosvika ikoko
munyori mukuru wezctu vajafet moyo vachitaura vari parunare muharare studio 7 yaedzawo kubata mukuru wezimbabwe national chamber of commerce vachris mugaga nemutungamiri weconfederation of zimbabwe industries vahenry ruzvidzo asi vaviri ava vati vanga vachiri musangano guta rebulawayo yava nemakomiti evasenzira yekuedza kugadzirisa kwemvura iri tauraishava tevera
kanzuro yeguta rebulawayo nezuro yakaita musangano nevagari pamwe nevanomirira makambani kana mabhizimisi nevamwe vakasiyana-siyana nechinangwa chekuziva mamiriro akaita mvura uye kutsvaga mazano ekuti chii chingaitwe kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura mutauriri wekanzuru amainesi sampofu kuti kanzuru iri kutora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuve nemakomiti evagari kupa dzidziso kuvanhu senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura
maclusters that will assist us kuti tishande tose kugadzira nyaya yemvura tine maclusters seresource mobilization advocacy information dissemination nemonitoring of consumption our maclusters anoita kuti tigone sedhorobho kuti tifambe tese nemastakeholders edu nekunzwisisa nyaya iyi nekubatsira where we need resources
mumwe wemainjiniya ekanzuru amai mesi ncube vakaudza studio 7 kuti pamadhamu matanhatu anopa mvura kuguta mashanu chete ndiwo achine mvura asi mvura iyi yave shoma zvikuru zvekuti vagari vanofanirwa kuishandisa zvine mwero
tasara nemadhamu 5 out of 6 iko zvine izvi consumption yatiri kutarisira kuti vanhu vashandise 122 megaliters per day mvura iri kushandiswa nevanhu iri kuranger between 150 and 170 megaliters per day saka zvatiri kutarisira ndezvekuti vanhu vachengetedze mvura yatinayo because taakupinda mumwaka wokupisa saka mvura ichapera nezuva igozopera futi nekunwa because vanhu vanoshandisa mvura yakawanda
mutevedzeri wasadyaro wekomiti inoona nezvemvura kanzura skulekile moyo vakakomekedza kuti vagari vashandise mvura zvine hungwaru vakatiwo kunyange hazvo kugadziriswa kwemapombe panzvimbo inochenesa mvura yecriterion waterworks kwakapera pari zvino vagari vanofanirwa kugadzirira kuti kanzuro ichavhara zvekare mapombe aya muna mbudzi kuti anhadzurudzwe zvekare
tiri kuzira kuti vashandise mushe mvura vasarase mvura vagadzirise mateps anolika kudzimba kuinzira kuti mvura isarasike zvakawanda because tiri kutarisira kuti mvura yacho ishomanani kumadhamu
kanzuro inoti kunze kwedambudziko rekuti mvura yeguta ishoma rimwe dambudziko riri kusanganikwa naro pakupa vagari mvura nekuita mamwe mabasa akafanira kushomeka kwemagetsi uye kwedhiziri nepeturu Sachi Garwe Committee Environment and Engineering, Vanomen Klavanu, Vaka Vuma Kutikanzuri Rukbatwane Matambuziko Aya.
Kanzuri ina machallenge zaka tiwa ndirei, anoburikiza ema getzi, anoburikiza e fueli, ne mvura. Kuti mvura ize iweo kuno kubrua inova madamu ku ino pombo neshi ne magetzi. Dambuziko iri asi Red Dragon saka reza minisa meeting yanasi vati kuruzira kuti kapane any problem tshande ise team 1 kutaudza madambuziko akadarini tibai atwa address.
Kanzu rinoti kana madamu ari kushanda pari zvino akapera mvura kuti arinogona kuwana mvura kubva kuzviborani zviri kunyama ndlovu akwifa asi notiwo kuvakwa nekukasika kwedamu regwaishangani uko kwave nenguva kuri muhurongwa ndiko kunogona kupedza dambudziko rekushomeka kwemvura yeguta. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Yashika nguwa ya kutitimbonzu wa njuriku itika padande mtandere social media kubwa kuna Marvelous Nyahuye.
Wache Let's Talk ngati kurukurei cha muno pakurei Marvelous Mhlanga Nyahuye cha tino kupakurira ipa Facebook page yedu ye VOA Shona. Musuwe chipiri, china, nechishanu. Nasi sangatiri kutarisa mirishonga yakaitika gorera pera. Iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa nekukuwadzwa musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepa Facebook page yedu ye VOA Shona tinzwe kuti vari kuti chii.
Murutaura na Peter Mpondi, murutaura Peter Mpondi muharare. Muno rwadamu zukuru unoziva zvakaroverwa vanhu pawanhu ugati kupaya ndozvinhu zvaizama kuavoidiwa izvi zvenhamo ina vanhu nhasi uno ndozvaizama kupopoterwa navanhu izvi asi nhasi ndomatiri tarisa 1 year after that ndomatiri munhamo iyoyo zvinhu zvataizama kuavoida asi zvakatadzika kuavoida nevanhu vane mwoyo yakashata vanhu nemwoyo yesvina. Ukapinda musupermarket moke kana mamatm unoona tofuona fesi dzavanhu dzakatsamwa dzakatsamwa people are not happy nezvavari kusangana nazvo. These are the same things we're trying to avoid. Asina nhasi uno ndomatiri tosha kutobuda maziri spei.
Imimi manga murimo here mwararo mupanguva pakaitika mirishonga iyi gore rapfuura.
Pangu wache nangandisimo. Nangandisimo ndaito wa zwangu Victoria Falls. Ndoku wando. Ndoku wanda ito karaswa. Unuona zitiko. Unuona zwangu itika kuharare kane uwe. Zinu kubata. Uwe kure zei. Zinu kubata waso.
And netu wachipoto noro. Jirikuno Botswana Gaborone.
Taurightings.
Nachida kuti chichiwe niacho ukada takada utarisa kuti my election anofana kunga achipa wopu kuvanhu tarisiro kune vanhu kuti zvinhu zvinonaka asi pari zvino zvinhu zvacho zviri kuita kunge zviri kumashure taakudzokera mashure instead yekuti tinge tichienda mberi.
Inini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Nao zemitambo makundano eka league kunyangu ya chiche Zimbabwe Warriors chimtambo wechand ne Mauritius Mbaba Fields Stadium ne Mswe Shondo. Mike Okariati anotipanya inotevera.
Kunze kwen in, iyo ineva tambi watatu mchikwata chema Warriors, ne Highlanders, iyo ine nandare irukushandiswa ne Warriors jekare. Mimwe mitambo yese ye Castro Laga Premier Soccer League, irikuende ramberi sekuronga kwa yaka itua neve Premier Soccer League. Eze, zikure kutima kepe kepe arimuru wendo refu uyezer wakaoma, akananga kuzushava ni kuno sangana ne FC Platinum, iyo irukutunga makwikwi aya. Uyeze ine mkombe wacho. Zvikwata zviviri izvi zvakarohwa mumitambo yayo yesvondo rapera. Asi vanotevera nhabvu vanoti pasina jorongodzo naFinneas Bamusi avo vari kumaWarriors, Capes United haisi kumira mumutambo uyu. Muteveri weFC Platinum vaMoses Mjambadope vanoti havasi kutarisa zvakaitika svondo rapera apo vakarohwa neBlack Rhinos. Vachiti chikwata chavo chakagadzirira zvakasimba mutambo wavo nemakepekepe.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzira zvakakwana paya kuti ma Saturday tukurova 3-1.
FC Platinum ndiyo iri pamusoro nemapoints makumi matatu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peChicken Inn. Cape United ichitevera pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi maviri nemanomwe. Muteveri weChicken Inn vaShepherd Saizi vanoti musiyano uripo pari zvino mudikidiki zvekuti vakamirira kuti Platinum ichedze ivo voenda munzira yekunotora mukombe.
Kepri, saka tine mukana mukuru kwazvo kuti tore ligi gore rino iri. Ligi ndiyedu takatohwina kudhara.
Dynamos iyo iri kusimuka zvishoma nezvishoma iri pamusha netriangle mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Herentals vs Blauwe Chiefs, Manika Diamonds vs Black Rhinos, ZPC Kariba vs Wange, Ngezi Platinum Stars vs Harare City. Mitambo yese ye Premier Soccer League yesvondo rino iriko mangwana. Zvichakadaro, chikwata chemaWarriors chere kutarisira kuwedzera mugoo wacho wezvibodzwa pamusoro pezvina zvachakakanda zvisina mudzorero, apo chakashanya kuPort Louis ndokurova Mauritius 4-0 mumutambo wacho wekutanga wemakundano e2020 Africa Nations Championships. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti havasi kuona Mauritius ichiita mashiripiti ekudzora kana kudarika zvibodzwa zvina, asi kuti Zimbabwe ichatopamidzira pazvibodzwa zvainazvo kare yakananga nekupinda munharaunda yekutanga yekuenda kumafinari echan ayo achaitirwa kuCameroon. Anotambwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete, uye Zimbabwe yaenda kumafinari emakundano aya kubvira avambwa muna 2009. Zimbabwe iri kudzoka kuBurbafield Stadium kwapera makore gumi nemapfumbamwe yapedzisira kutambiramo, apo yakarova Lesotho 3-0 mufinari yeCOSAFA Cup muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika gore rapera muna Nyamavhuvhu, apo vanhu vakapfurwa nemauto vamwe vatanhatu vachibva vashaya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mubhiri rekuroorana. Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu iri kupomerwa mauto mhosva yekuvapfuura vanoti hapana chinobatika chavati vapiwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.